Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 9/2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Anyone can be sick, unogona kurwara uchiudzwa kuti unogona kurikamba nemazuva akati ndisu hatibvunzi izvozvo. Tongoziva kuti candidate yatakati kumaelection kana ivo zvavaremera vachatuza, asi hatingatauriri kuti zvese zvaakubuda izvi zvangova zvevanhu vari kupostipulata nokutaura zvaanoda.
Vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato reMDCT vaElias Mudzori voramba mashoko ekuti vatsvangirai vave kusiya utungamiriri webato ravo.
Hurumende haina hanya, inongoona sokuti zuva regaregare angofanana rimwezuva. Saka zvinganaka senyika tikazivawo kuti sepanovhurwa zvikoro seizvezvi ngatimboonai kuti mari kwaita tsvakurudzo inopfuura mamwe mazuva zvinovanani.
Zvikoro zvovhurwa nhasi asi vabereki vachinetseka kuwana mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato reMDCT vaElias Mudzori avo vaita musangano nevamwe vakuru vebato ravo varamba mashoko ekuti vatsvangirai vari kuronga kusiya basa. VaMudzuri varambawo mashoko ange ambotaurwa nemutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka ekuti vatsvangirai vainge vabuda munyika nechishanu vachienda kuSouth Africa kunorapwa vachiti vabuda munyika nhasi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaMudzuri naBlessing Zulu weStudio 7.
Musangano uyu ndingauti wanga uri wokutanga kuti siti tiri kufamba sei after ndapuwa basa navatsvangira rokuti tinosana kubata. Ndakabata kudero pane mabasa avanoti tiite kuti tiprepare for election. Tikuita kandi selection tigobatana nevamwe vose vatiri tichisevenza navo tunza vamwe mubig tend ivo vachipora zvavo vari kumba vasingavhunduki. Saka vatipa basa ravo kuti ndirambe ndichimanya naro ndichida misangano yekuti tifambe, nokuti vanga vachirwara mazuva apera vanga vachingoti weita but vazoti ndokusiya uchiita zvese uchiita basa nevamwe uchienda mberi. Saka basa rangu randaita nhasi nderokuti tifambise musangano kubva nhasi tione kuende maactivities tione kuende zvinhu zvekufamba.
Saka ndiani anovapinda musangano?
Organizing Elections Directorate ndinoredwa nachairman, organizing chairman, secretary for elections nemadirector ese na treasurer general, secretary general nevamwe madirector ese pabasa ipapo.
Ko vamwe vateedzeri vapindawo here musangano wacho?
No, vamwe havapindi muna iwoyo because ive ndiri vice president ndandi yanga iri sector yangu iyo. Sekta yangu yokukontrola those areas ndo hati yemusangano. Ma vice president anopinda kune mamwe mamitini anoita nezvavakaasaina.
Totarisawo iyo nyaya yavatsvangirai, pakambobuda mashoko ekuti vaenda kuSouth Africa musi wechishanu, apa tiri kunzwa kuti varimo muZimbabwe. Zviri kufamba sei?
Vabuda manheru ano vava vari muno ameno vari kungonyora ava. Pane zvinhu zvimwe zvakawanda zvazara mumidhiya, vanhu vachitukana vachinyora zvinhu zvisipo. Vatsvangirai vanga vari muno, havana kumbobuda. Vabuda nhasi manheru ano iwayo.
Saka munotarisira kuti vanodzoka rini?
Kana munhu aenda hake kunorapwa unogotaurwa here tisina vana chirepe vanozoudzwa namachiremba vari kuzorora kuvachirapwa vachatiudza zvavo kana vauya chero vauya vari tichongoramba tichisevenza kusvika ivo vauya kubasa saka ngati isu totodaunangane basa saka tatotanga basa kana ivo vango vari kamwe vachatiudza zvokuita vanenge tichingori feya zvinhu kwavari inini ndichingotungamira musanga tichiinda
panga pambobuda mashoko nezuro yekuti vanenge vari kuti vari kuda kusiya basa zviri kufamba sei panyaya iyoyo
ndo zvataurwa kana vagututi handizvo zva ini ndiri editing wavo havana kundipa mashoko iwavo mashoko iwavo tinomati ndevanhu vanenge vakuda vane zvavari kutsvaka kana vacha vada kusiya basa vanotaura vachataura vega hatingavatauri vanokumirwa imombe imombe yevhe vachataura kana vataura inivatidirect vanondiudza kuti ndakufunga zvakati kana vachada vachadana pati yavo vachataura pavanoda padiko zvino varipo munhu anenge ane health yake isu achiita nemadoctors vamwe vanoziva zvokugumira pasi it's not for us to question anyone can be sick unogona kurwara uchiudzwa kuti unogona kurikavha nemazuva akati andisu hatibvunzi izvozvo tongoziva kuti ndo candidate yatakati kumaelection kana ivo zvavaremera vachatiudza asi hatingatauriri kuti zvese zvaakubuda izvi zvangova zvevanhu vari kungospekuleta nokutaura zvaanoda ende hatizundivanani asi kana muchitovaziva mutibatsire kuti muri kumanyirepi
saka zvekuti ngapaitwe sarudzo dzemumwe mutungamiri vanhu vachiita bata murefu bata mupfupi ndezvemugodzi matsuru
hatinombotaurwa izvo ini ndinodokuudza kuti basa ratatopuwa ndirokuprepare for election rokuti tipreparee ndotoita basa zvese zvamuri kutaura hazvipo saka kana zvichimbodaro zvinombotaurwa zvisina tete vanhu vari kuspekuleta nokuda zvinhu zvaanoda nevanhu kuda vane munyumo homwe vari kuvhima nomunyumo homwe zvino kana variko vari kuvhima nomunyumo homwe ameno vanotomirira kusvika yadonha munyu wacho unogona kutonyunguduka uri mumuhomwe mu
avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato reMDCT vaElias Mudzuri vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiriri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Zhou vanoti vana vavhura havo zvikoro asi nyaya yekushomeka kwemari mumabhanga uye kutadza kuwana nzvimbo dzechikoro kwevamwe vana ichiri kunetsa ngatinzwei hurukuro yaitwa naDr. Zhou naBlessing Zulu weStudio 7.
Zvikoro mamusina kumira zvakanaka nokuti vana vemafomu 1 havana kuwana nzvimbo vakawanda nemhaka yekuti sistimu inoshandisa inonetsa kuti vana vechikoro vawane nzvimbo kwakawanda hakuna manetiweki zvekare vakawanda vanga vachinetseka nokuti havana mari dzokutenga mayunifomu havana mari dzokuenda kumabhodhingi nokuti kumabhanga kana kumajengeta mari hakuna mari saka kuzvikoro kwakusina kudzidza nhasi vanhu vanga vatsvaga nzvimbo vamwe vatsvaga mari dzekuzoti vabhadhare mari dzomubhodhingi kana dzokutenga mayunifomu
saka izvi ndo zvanga zvichiitika nyika yose
chaizvo ndo zvazviitika nyika yose kungava kuHarare kungava kuBulawayo kungava kuGweru kungava kuMutare kana kumasvingo
saka zvekuti mangwana dambudziko iri rinoramba richienderera mberi zvinotora nguva kuti zvinhu zvigadzikane
zvinotora nguva zvokuti vhiki rese rino rinongopera vachidaro vachizama kuti vatsvage mari gore negore yangova mugariro weshure kushaya nyanga kuti nzvimbo dzechikoro dzinonetsa dzemafomu 1 nokuti methodi inoshandisa namaminista yekuti vana vaapply panet vakawanda vana sekuru vanogara nevana havakwanisi izvozvo saka tinotozoona kudzidza kwakanaka kuzotanga vhiki rinouya vhiki rino tangoramba tidaro tsvaga mari nzvimbo dzechikoro tsvagawo mayunifomu nokuti mari yava kunetsa muzimbabwe
saka imi sesangano revadzidzi ndeipi kurudziro yamuri kupawo kuhurumende kuti igadzirise dambudziko iri vana vasarasikirwe nenguva
tangofunga kuti hurumende inofanira kuziva matingati maimportant dates nokuti izvezvizvi vava vachifanira kuziva kuti vana vezvikoro vanoda kuenda kuchikoro kuti vanotanga kotoro ravo zvakanaka vaikwanisa kuti vaibatsirawo vaenda kumabhengi kuti avo vanobudisawo mari kana kuRBZ vanobudisa mari vabudisawo yakawanda kuti vabereki vanga vachikwanisa kuwanawo mari yokuti vakwanise kunobhadhara school fees vakwanise kutendawo mayunifomu nokutenga maexercise book but zvinongoratidza sokuti hurumende haina hanya inongoona sokuti zuva rega rega rangofanana nerimwe zuva saka
zvinga naka senyika tikazvawo kuti sepanovhurwa zvikoro sezvezvi hatimboona kuti mari kwaita tsvakurudzo inopfuura vamwe mazuva zvinovanani asi kuti tinongoona zuva tichimbopfuura yangu pane rimwe pasina vane hanya avo vari mumatenderero enyika vanotungamira vanaye mangagwa vanenge vasina basa nazvo izvi.
Mutungamiriri wesangano revaprairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Zhou vange vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Nhengo dzeNational Peace and Reconciliation Commission nemasangano anorwira kodzero dzevanhu atambira nemufaro mutemo mutsva une chekuita nerunyararo weNational Peace and Reconciliation Act uyo wakasainwa navamutemo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechishanu. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Commission yeNational Peace and Reconciliation ine chiga chekuongorora mhirizhonga dzakaitika munyika nekutsvaga nzira dzekuyananisa vakabatwa nemhirizhonga idzi. Imwe nhengo yecommission yeNPRC amai Neti Musanhu vaudze Studio 7 kuti kunyange zvazvo pava nemutemo vatiwo chakakosha kuwaniswa kwemari kukomishini iyi kuti vakwanise kubata basa ravo nemazvo.
Isu sekomishini tine mufaro mukuru kuti kwapera nguva yakati rebei tave nemutemo unoita kuti tikwanise kushanda. Asi chakanyanya kukosha kwatiri haisi nyaya yemutemo chete. Mutemo uyu unoda kuti unge uine support yemaZimbabweans ese. Zvakare mutemo uyu unoda kuti unge uine maresources. Tinoda maresources akati wande ekuti tikwanise kuti munhu nemunhu ane anoda kuti awane chekubatsirwa necommission akwanise kudaro. Mutemo ukaramba uri papepa usina mari hauna zvaunotibatsira. Saka isu chichemo chedu ndechekuti secommission tine tarisiro yakanyanya yekunge tiri kwese kwatinokwanisa kwatinofanirwa kunge tiri Zimbabwe yose. Tichikwanisa kukurukura nekupa mukana kuti vanhu vataure nyaya dzose dzeconflict dzavakasangana nadzo kuti isusi secommission tigogonawo kusiya legacy yekuti takawisa runyararo muZimbabwe.
Vakafanobata chigaro chemutungamiriri wekomishini yeNPRC amai Lilian Chigwedere vati komishini yavo ichabata basa ravo zvichienderana nezvido zvevanhu. Amai Chigwedere vati vachanzwa kuvana veZimbabwe kuti vachada kuti komishini iyi ine basa rekuongorora mhirizhonga dzakaitika munyika itangire panguva ipi.
Programu yedu tatarisira kuti tichitanga maconsultations nevanhu ndekuti zvatinofanirwa kuti tiite zvichatobva kuvanhu.
Vanotungamirira Zimbabwe Peace Project, sangano rinoongorora zvemhirizhonga, rakazvimiririra muzvare Justina Mukoko vaudza Studio 7 kuti kunyange zvazvo pava nemutemo wekugadzirisa nyaya dzemhirizhonga dzakaitika vati mutemo wakaiswa uyu hausi kukoshesa vakatyorerwa kodzero asi vakati vane tarisiro yekuti komishini yeNPRC ichagadzirisa dambudziko iri. Muzvare Mukoko vatsigirwo vakati zvakakosha kuti komishini iwaniswe mari yakakwana zvigounza runyararo munyika. Muzvare Mukoko vatsigirwo vakati zvakakosha kuti komishini iwaniswe mari yakakwana zvigozogona kuunza runyararo munyika.
Isu tave nemakore akati wandei tiri kuita basa rekutsvakurudza zvikuru sei vanhu vanenge vachikorerwa kodzero dzavo pakusawirirana kunenge kuripo. Saka takatarisa mutemo wakabuda tiri kuona kuti nyaya yevanhu vakaparirwa mhosva havasi kunyanyokosheswa mumutemo. Tiri kutongofungidzirwa kuti kana ari kunzi maregulations aya kana mashandiro achazoita commission achazoburitsa nekutsetsa nyaya yevanhu vanenge vakaparirwa mhosva mukusanzwisisana panguva dzakasiyana-siyana munyika yeZimbabwe.
Komishini yeNPRC ndo yega komishini yakazvimiririra mubombero remutemo yakapiwa makore ekushanda. bumbiro remutemo rinoti commission inofanirwa kushanda kwemakore 10 kubva pakatambirwa bumbiro remutemo idzva muna 2013. Nengo dzekomishini commission dzinotiwo dzichaita musangano nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vakembo Mohadi kuti vanzwisise kuti zvii zvichaitwa nemakore ayo commission yayakarasikirwa nawo vasati vatanga kushanda sezvo panga pasina mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Tevedzeri wegurukota rinoona nezvemari vaTerence Mukupe vanoti vari kushushikana zvikuru nekushaya kwava magura charumbira avo vaitungamira vechidiki kuBulawayo Metro Province mufi akashaya munjodzi yemumugwagwa kuNorton neZuro. Vamagura ndivo vakatungamirirawo vechidiki veZANU PF kusereredza Mai Grace Mugabe zvakapa kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vambodzingwa muhurumende yevaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Yamagura yandirwadza. Kana pane gamba mune mazera edu echidika ndo gamba redu. Vanga vari munhu anga asina matyira, vanga vari munhu vaiga vari munhu anga ane principle yekuti aitendera kuti nyika yedu yanga ichifanira kusvika kuwana kuzvitonga kuzere, kuwana nyika yekuti munhu wese anenge achifara, munhu wese anenge achikwanisa kumuka achienda kubasa. Munhu watakashanda naye zvakanaka, munhu watakabata naye basa zvakanaka, ende zvinorwadza kuti tichangosvika munew dispensation yekutonga kwaMnangagwa tabva tashaikirwa navamagura. Munoziva kuti nickname yavo vainzi Junior Crocodile, zvekuti munhu vaitovaona kuti you are the resemblance yapresident wedu waMnangagwa mumabasa avo nekuzvibata kwavaizviita nekushandira musangano kwavaita. Ende atiri tarasikirwa negamba riguru.
Mashoko atangonzwa kuno ndeekungonzi vamagura charumbira vashaya. Chii chingadaro chaitika vamwe vagozivawo vasati vanzwa?
Vaisangana netsaona mugwagwa vasvika kuNorton. Mota yanga ichifamba nayo yapinda mumashure merori yanga yakapaka. Ende ndo pane nyaya yekuti ndosaka tiri kuti mugwagwa yedu inovanhu yaitwa dualized. Ngatitei mugwagwa miviri miviri. Izvi zvekufamba tiri mugwagwa yekuti tinopesana tinoramba tichirasikirwa neupenyu. Ende chatinongotarisira ndechekuti vagumbo basa ravari kubata rekuti mugwagwa yedu inake tinge tine madualized roads. Kuti tsaona zvinhu zvichibudirira zvinhu zvichiitika.
Vamukupe kune vanhu vane katsika kekuti pega pega patinorasikirwa kudai nemumwe wemu ari nezvematongerwo enyika pane kunongedzerana unongedzerana nekunyepa nyepa kwekuti pane zvakonzera tsaona idzi mumigwagwa zvatinosimbonzwa kumashure uku. Hakuna here makunga hunga ekuti zvingangodaro zvine vakonzeresa?
Vanhu havarege kutaura ka. Ndambozviona mumachat groups kuti nevanga vakutotaura kuti vamagura vaurayiwa vazonzwai nekuti and I think wangu nenyaya yekuti pavakabva kuBulawayo vanga vachinzi pamwe vanga vari mune imwe pickup yewhite vazopinda sei muBenz, vanhu vari muBenz ndo vaachekeresa. Ini sekuona kwangu and nemaziviro angu handifungi kuti kune chakadaro kasi I think tinongomirirawo kuti tione kuti mapurisa iwo pavari kuitawo mainvestigations avo chii chavanobuda nacho. Asi semaonero angu ndiringoonoti ingori tsaonawo yangoitika.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemari vaTerence Mukupe vange vari parunhare kuHarare vachitaura neStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro. muhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Gati kurukurei, pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM, uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kustudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington, D.C. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi re United Nations rinoona nezveutano re World Health Organization riri kuyambira kuti vanhu vemuDRC vakawanda vanogona kubatwa nechirwere chekorera nekuda kwemvura iri kunaya munyika iyi. Vanhu churu chimwe chete nemazana maviri vakatofa nechirwere ichi. Nyika dzeNorth Korea neSouth Korea dzatenderana kuti dziite musangano wekuedza kuunza runyararo munyika mbiri idzi. North Korea yabvumawo kutumira vatambi kumakwikwi emaOlympics ari kuitirwa muSouth Korea mwedzi unouya. Iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa mashoko epamire hurumende yeChina pane zviri kuitika.
America neGermany dzakabuda pachena pamutongo wakaitwa neChina pakuwanikwa nemhosva pamwe nokupika kwevarume vaviri vanorwira kodzero dzevanhu munyika iyi. Mugwaro rakaburitswa pamwe chete nemizinda yeAmerica neGermany, nyika idzi dzinoti dzakagumbuka zvikuru kuti murwiri wekodzero dzevanhu Wu Gan neGweta Xieyang vakawanikwa vaine mhosva zvisina tsarukano yokuzvidza hurumende, ukuwo Wu akatongerwa kugara mujere kwemakore masere. Nyika mbiri idzi dzinokurudzira hurumende yeChina kuti Wu aburitswe izvozvi uye kubvumidza Xi kuti aenderere nebasa rake reugweta asingambunyikidzwi. Gwaro reAmerica neGermany rinoti Xi Yang anga achirwira kodzero dzevanhu vazhinji muChina, uye Wu Gan akange ari mumwe wepaishungurudzwa nekusungwa nehurumende kutanga muna chikunguru 2015. Wu akavharirwa kwemakore maviri asina kutongwa uye achirambidzwa kutsvaka gweta rekumumirira kusvika muna zvita 2016. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vemuChina. Maaverengerwa neni tanonoka wande.
Mumwe mazvikokota wezveutano ari zvesa chigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vataura pamusoro pekushandiswa kwezvinodhaka nezvikuvadze nezvizvarwa zveZimbabwe pasi rose. Dr. Nyamande pari zvino vari pachikoro chezveutano neutsanana cheAmory muAtlanta, Georgia muno muAmerica pavari kuwedzera fundo. Vati zvinokonzera kuti vanhu vashandise zvinodhaka zvakasiyana siyana kusanganisira urovha, kuwana mari yakawandisa yoshayikwa zvekuita nayo, kutamba neshamwari dzakaipa uye uvepo hwezvikuvadzi nenzira dzisinganetsi kuwana. Vataurawo maererano nekuti zvingaitwa sei kurwisana nedambudziko iri munyika. Taita hurukuro naDr. Fortune Nyamande nezvenyaya iyi.
Ndingati zvinosanganisira zvinhu zvaka wanda zvino ndingangopa muenzaniso togona kutangira kune zvinhu zviri common doro chairo kunomwa doro zvakapfuura zvinotaurwa zvakapfuura muyero inonzi substance abuse, forjika kuputa masigarettes forjika substance abuse. Pane zvinodhaka zvakaita sanambanje madrugs angave madrugs ano injectwa haya kuti mwana anozvi injecta madrugs kana mamwe madrugs ari kunwiwa mazano nei kunyanyanya naisidiki akaita sana diazepam vamwe vari kunwa vanotora mapiritsi akaita sema antiretrovirals vomakanyakanya vomasanganisa nezvimwe zvakasiyana siyana kuti vagadzire zvinhu zvinodhaka.
Iri dambudziko iri kukura kwese kuranga risina kumbonyanya kukura asi mazuva anotorarama awa rakurumbira zvakanyanya, chii chingadaro chiri kukonzera izvi? Vangadaro vakawanda zvakadii vanhu kana mhuri dzatingati dzabatwa nechirwere icho chichi?
Pari zvino handina ndingati figure ndingapese actual statistics asi mainformal estimates vanoestimata kuti about almost 1 in 10 yemazimbabweans vanokwanisa kunge somehow vaine dambudziko rekushandisa zvinodhaka izvozvo.
Zvino chiremba, zvii zvingaitwe nevanhu mudzimba kana mukugarisana kwatigere nevanhu kuedza kudetsera kuti dambudziko iri ridzikire kana kuti ritopedzwa?
Ndinoti chekutanga, I think isu senyika tinofanira kugadzira substance abuse policy and law. Nekuti pari zvino hatina policy inoadressa nyaya dzesubstance abuse muZimbabwe. Kana tichinge tatangira papolicy tagadzira mutemo, then tochitarisa kuti ko treatment nerehabilitation yevanhu vane substance abuse tine mutemo here unoprovida for compulsory treatment, compulsory rehabilitation yevanhu vane substance abuse? Hurumende inofanira kugara pasi nemastakeholders, vana chiremba, madevelopment practitioners, mapatients groups, vogadzira policy, mental health, substance use policy inoona kuti how can we as a country move forward to adopt a proper policy and a proper legislation ichatibatsira mukugadzirisa nyaya dzezvinodhaka.
Avo vanga vari Dr. Fortune Nyamande vachitaura parunhare vari kuAmory University kuAtlanta neStudio 7. Munhau dzemitambo, Black Rhinos yasandura tsika dzayo dzemakore apfuura nekupa basa murayiridzi asiri nhengo yeZimbabwe National Army. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti mupari murayiridzi mutsva wechipembere ndiani.
Chekwata ichi chapa basa kuna Herbert Marowa, oyo aigove kuDynamos uyezve asina kunge aine hukama nechipembere. Murayiridzi uyu anga achirayiridza kuBotswana makore maviri apfuura. Aka ndiko kekutanga pamakore gumi apfuura kuti chikwata cheZimbabwe National Army ichi chipe basa kumurayiridzi asiri nhengo yeZimbabwe National Army mushure mekusandura varayiridzi vakaita saNesbet Saruchera, Dromond Chirova, Jack Ntandagari, Gift Makoni naMaronga Nyangela, avo vanove nhengo dzeZimbabwe National Army. Marowa uyo aive mutevedzeri waKalisto Pasua apo Dynamos yakatora mukombe weleague kana kakateverana, ane mutoro mukuru kuedza kudarika zvakaitwa naStanford Six Mtizwa uyo akasvitsa chipembere pachinhano chechinomwe mugore ravo rekutanga muPremier Soccer League. Marowa ndiye mumwe wevarayiridzi vana vatsva vachange vari muPremier Soccer League gore rino, kusanganisira Joseph Chakaringofa weMutare City Rovers, Godfrey Tamirepi weZPC Kariba naBekteba Ndlovu weHawumaini. Zvichakadaro, chikwata cheHighlanders chadzivisa icho kuti chichadoma murayiridzi wacho mutsva nemusi wechina. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti Highlanders yakatopa basa kare kuna Madinda Ndlovu uyo anga ari kuBotswana asi pari zvino adzoka muBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk Youth Connection na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nedzidzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba muchange munesu zvakare mangwana mangwanani na6 AM. Ndinokusiyai muina mutungamiri Nkomo achikupai chirongwa chendevele. Anokuonekai nemufaro, ndini Ivan Zizininga.
soku isi